Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingatshona njani Zimbabwe omuhle? Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 9/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa azivisa nhasi kuti akasunga Neville Mutsvangwa, mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa. World Bank inoti Zimbabwe ichiri pakati penyika dzepasi rino dzine mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa azivisa nhasi kuti akasunga Neville Mutsvangwa, mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa, nevaimbova gurukota rezvevarwi verisununguko varivo mutauriri webato reZANU PF vaChris Mutsvangwa. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati Neville akasungwa pamwe chete naElias Majachani naSimbarashe Tichingana vachinzi vakatyora mutemo unorambidza vanhu kutengesa mari pamukoto weBank Use Promotion and Suppression of Money Laundering Act Chapter 2424. Vatatu ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza.
Ina ndinyanyise kuona zvakawanda munyaya iyi nekuda kwekuti kumashure uko tinoziva kuti vanhu vanenge vaine ukama nemadziri muutungamiri weZANU PF vanogona kungosungwa asi nekufamba kwenguva voregerwa havo. Chandofunga kuti chinogona kunge chakonzeresa kusungwa kwemwana uyu kunogona kunge kuri kusawirirana kuri kuita vabereki vake nevatungamiri vari pamusoro peZANU PF. Ndokunogona kunge kuri kubva nyaya yacho maonero angu.
Asika mapurisa nevezake vari kuti ivo havatarise kuti wabuda mbamani, vanongosunga chete vanhu.
Hongu ndozvavanotaura nguva nenguva. Asi shoko rikazobva zvekumusoro ikoko kuti ai wachimusiyai kupanika kunzwana nakaitika nevabereki vacho vanomuregera futi. Tikatarisa kumashure uko takambofunga kuti haa vanhu vakanga vari kubatwa nenyaya dzeuori vakaita sana vawadyejena, mapurisa nemapazi anoona nezvekurwisana neuori vazosimbisa nyaya iyi, asi tinoona kuti iye zvino vangoregedzwa zvakare. Hatishamisiki zvakanyanya kana pamberi apa iye Neville akazongonzi hai wachimusiyai panga pasina nyaya. Vana Henrietta Rushwaya ndo mimwe mienzaniso futi. Saka ndo maitiku azvinoita muZimbabwe kunyanyanya kana zvine matongerwo enyika mukati.
Asi iyo nyaya yekusunga vanhu vanonzi vari kutengesa mari pamukoto yemazigi kana madhora ekuAmerica, munoona ichishanda here kusimbisa iyo mari yemazigi?
Chinoshanda vaZulu ndechekuti panofanira kunge paine hurumende inotenderanwa nevanhu, hurumende ine chivimbo chevanhu. Chechipiri ndechekuti iyo mari yacho yabva kuhurumende inotenderanwa nevanhu uye inovimbwa nevanhu inofanira kunge ichivimbwawo maererano neurongwa hunenge huripo. Kana panzi panenge paine inenge ichishandisa goridhe, pange paine kujeka kwekuti zvinofamba sei. Saka nyango wakashandisa mapurisa, nyango wakashandisa kunyango masoja nepfuti azvina zvazvinonyanyo batsira.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwe enyika vachidzidzisa patswani University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria.
The Voice of America.
World Bank inoti Zimbabwe iri kuramba ichitungamira panyika dzepasi rino pakukwira zvakanyanya kwemitengo yechikafu kana kuti food inflation. Gwaro raburitswa neWorld Bank rinoti mitengo yechikafu munyika yakakwira nezvikamu 46 kubva muzana svondo rapera ichibva pazvikamu 39 kubva muzana kana kuti 37% yakaziviswa masvondo maviri apfuura. Argentina ndiyo iri kutevera Zimbabwe iine zvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20%. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Kuchinja kuri kuita mari dzisina chirimbo navanhu vomuZimbabwe navamabhizimusi, nokuti handiko kutanga kuisa mari tsva muZimbabwe ndonga rwechi6 kuchiiswa mari tsva kuZimbabwe. Saka chivimbo chava mabhizimusi, chivimbo chevatengi yatikati consumer confidence yai hachimo munyika yeZimbabwe. Tikana tsokuzozviongorora tinoona kuti zigiri nyangwe zvavo gavhera nehurumende vaiti imari inoradza rusununguko rwedu, tizozvitarisa tinoona kuti aiwa handizvo, nokuti hurumende, hapana hurumende yenyika inotara mutengo wegoridhe wakabatanidzwa nemari iyoyo. Goridhe rikadonha kwarinodonha uko sezva rakatomboita pavhiki yapfuura, mari yeZimbabwe yadonha. Ndokuzokwira kunoitavo zvinhu ikoko.
Panewo here zvimwe zviri kukonzera kukwira kwemitengo yechikafu zvisinei nekushanda kwemari yemuZimbabwe?
Hongu, Zimbabwe neSouthern Africa yose gore rino kune zhara kwakapisa, zvinoita kuti chikafu chairimwa navanhu vachizotengeserana kana kuti vasazotenga chava chishoma. Kushaikwa kunoita zvitengeswa ndiko kudhura kwazvinenge zvichizoitavo, ndiyo iya inonzi pachirungu supply and demand.
Zvino poitwa sei kuti pagadzirise dambudziko iri?
Kugadzirisa dambudziko iri ndokuya kwatinoti isu kotoda kuitwa muonera pamwe chuma chomuzvikuru, kuti hurumende ngaishande navanhu, ngaishande nevamabhizimusi kugara navo pasi kuona kuti zvii zvingaitwa. Asi chataigara nichingotaura makore ese ndechekuti hurumende ngaive nourongwa hwokuumba chivimbo navanhu vomuZimbabwe nevamabhizimusi. Bhizimusi yatinoti consumer confidence handiivoni kuti zvirongwa zvehurumende zvokuumba chivimbo nemari yomuZimbabwe noufumi hweZimbabwe nezvirongwa zvavo kuti iri papi. Nokutitarisa kwatiri kubva uko, tiri kuona isu kuti vanhu vakaruza mari dzavo kumabhengi, mari tsva dziri kuiswa idzi, vanhu nemabhizimusi havasina chivimbo. Naizvozvo izvi ndezvipi zvingaitwa nehurumende kuti iratidze vanhu vomuZimbabwe kuti rwendo runo tazogadzira mari yatichandada nayo, ichatengawo peturo, ichashandisawo mhiri kwamakungwa nokumwe kwese uku.
Muzvinafundo Elliot Masocha, inyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica vanga vachitaura vari parunare kuOhio naTaboka Ncube weStudio 7. Mutungamiri wesangano Restand Foundation muzvare Chalin cheKenya vanoti vari kubatana nemuzinda weAmerica muZimbabwe kupa zvidzidzo kune vanasikana vanoda kuenderera mberi nedzidzo vachienda kumayunivhesiti munyika kana kunze. Chirongwa ichi chiri kuitirwa kuGweru. Muzvare cheKenya vanoti vachange vachibatanawo nesangano reEdu USA pazvirongwa izvi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7 namuzvare cheKenya.
Chirongwa chatinacho isusu chinonzi Leadership, Career and Postgraduate Studies Preparedness Workshop. Chirongwa ichi chiri kutageta vasikana vanosvika kumakore e 30 years avo vapa dhuze nekupedza fundo dzavo dzepamusoro kana kuti undergraduate degree o avo vakabva kunopedza fundo dzavo dzepamusoro vamirira kuita postgraduate degree mamasters nema PhD ava tinovabatsira kuti vakwanise kugadzirira kuwana maopportunities kwete emuno mchete asma opportunities ekunze kuti vakwanise kuenderana nefundo dzavo dzepamusoro soro mamasters o PhD maopportunities aya anowanzowanikwa nevakomana ndo vanowanzochenjera chenjera kuwana maopportunities asi susu tirikuunza eprogramu iyi kuvasikana
sei makaona zvakakodzera kuti muwanikwe muchishanda nevanasikana pasi pechirongwa ichi
tirikunyanya kutageta vasikana muchirongwa ichi nokuti kazhinji vakomana ndivo vanowanzowana maopportunity ekuwana mascholarship ekuzonodzidza kunze kana vapedza fundo dzavo dzepamusoro ndivo vanowanzowana mascholarship ekunoita mamasters nemaphd ende vasikana vakawanda havasikwanisa kusvika ikoko nokuti havana access to those opportunities saka isusu tetikamirira vasikana tichivadzidzisa kuti vanokwanisa kukwalifya sei kuti vaonawo mascholarship iwawo ekunodzidza kunze kwenyika tinenge tichivadzidzisa kuti vanokwanisa kushanda sei kuti vave neutungamiriri mumacommunity avo vakwanisawo kusolva maproblems izvo zvinoita kuti zvene vanhu vari kunze vakwanise kuvapinza muzvirongwa zvemascholarship ndosaka tiri kunyanya kutageta vana vasikana chekugweru chiri kuitwa musi wa17 May vanoda kuparticipata vanongofona panhamba dzerunhare dzedu kana kutitumira WhatsApp pa 0772576156
Mutungamiri wesangano Restend Foundation Muzvare Chalin cheKenya vachitaura vari parunare muHarare naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7 Meya weBulawayo vaDavid Coulthard vanoti guta ravo rakasarudzwa pakati pemamwe maguta emuAfrica kuti ribatsirwe nemari kubva kuhomwe yeAfrican Mayors Leadership Institute inotsigirwa neimwe shoroma yemuAmerica uye vaive meya wemuNew York vaMike Bloomberg. Mari iyi iri muchirongwa chekusimudzira vechidiki munyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund. Vachinyora padande mutande ravo reX vaColtat vati vachashandisa mari iyi kuita zvirongwa zvekukurudzira vana vezvikoro kuti vaite zvidzidzo zvekuchengetedza zvekuchenesa guta reBulawayo nekunonga mapepa akaita semaplastics. Mamwe maguta asarudzwa muAfrica anosanganisira Accra, Ghana, Freetown, Sierra Leone, Lusaka, Zambia, Nantsana neMasaka kuUganda, Kulimane kuMozambique uye Zanzibar kuTanzania. Kunyangwe makambani ari kugadzira machira kuEswatini ari kuita mari yakawanda, vashandi vanoti vari kutambura zvakanyanya nekuda kwehuori. Madzimai anoshanda mumakambani emachira aya akaita saNelisi Wehlamini anoti mavari kushandira hamuna kukodzera. Anotiwo vari kushandiswa kwenguva yakareba asi vasingabhadharwe. Vashandi ava vanotiwo zvichemo zvavo hazvisi kugadziriswa nenyaya yeuori. Nokukaya musi anotipa nyaya inotevera yandiri kukuverengerai. Vashandi vepakambani inogadzira machira yeNew Life Garments kuMatsafa eSwatini vakaratidzira mushure mekudzingwa basa. Mumwe akaratidzira ndimuzvare Nelisi Wehlamini.
Taneta nekubatwa nekuseri kweruoko. Tiri vanhu kwete michina. Tinofanira kubhadharwa zvakanaka uye tichiremekedzwa. tinoshanda kwenguva refu asi tisingabhadharwe uye matinoshandira mune njodzi. Kana tichienda kuchimbuzi tinotoenda nemabhagedhi emvura.
Pagore makambani emachira anounza mari inodarika mamirioni maviri ekuAmerica kuEswatini, ayo anotengeserwa kuSouth Africa, United States, United Kingdom nedzimwe nyika. Asi iko zvino zvave kubuda pachena kuti vashandi havasi kubatwa zvakanaka. Muzvare Pindile Dlamini vashandira kambani yeFashion International kwemakore gumi nemapfumbamwe. Vanoti vane vana vatatu asi havana kuroorwa. Vanoenderera mberi vachiti vanotambiriswa mari shoma uye vari kunonga svosve nemuromo.
Tamboedza kutaura zvichemo zvedu panyaya yemari, hapana zvazvabatsira. Tine matambudziko akawanda atiri kusangana nawo. Hatikwanise kuendesa vana vedu kuzvikoro. Tinongoshandira kubhadhara mari kwatinoroja nekuuya kubasa.
Pave nemakore akawanda vashandi vachiratidzira asi pasina chiri kubuda. Muna 2019 vashandi mumakambani anogadzira machira aya vakapedza mwedzi wese vachiratidzira kuti vawedzerwe mari. Muna 2021 pakaitawo kumwe kuratidzira kwevashandi ava vachiti vaisada kusarurwa nekumbunyikidzwa pamabasa. Kuratidzira uku kuri kuratidza kuti vashandi vakazvipira kurwira kodzero dzavo. MuEswatini, zviuru nezviuru zvevashandi zviri kushanda kwenguva yakareba mumakambani asi zvichitambiriswa mutero wembwa. Vashandi vanorarama zvekushupikira uye vari muurombo hunotyisa. Izvi zvinonzi zvinokonzerwa nekushayikwa kwemitemo yekuchengetedza kodzero dzevashandi nekuda kwenyaya dzehuori. Asi vashandi ava havasi nherera. Kune mamwe masangano anomirira vashandi ave kumira semusambangwena kuvarwira. Munyori mukuru wesangano reAmalgamated Trade Union of Swaziland kana kuti Atuswa, vawanda mukoza, vanoti vari kumirira vashandi zviuru makumi maviri nemaviri mumakambani emachira aya chete.
We need a fair ground to exist.
Tinoda kushanda tichiremekedzwa sevashandi. Tinoda kuti mushandi wega wega aremekedzerwe kodzero dzevanhu. Tiri kukurudzira kuti paitwe musangano pakati pevashandi, vashandirwi nebazi rezvevashandi. Ngatiumbe dare rekuti mushandi, mushandirwi nehurumende vataurirane kuti kodzero dzevashandi dziremekedzwe.
VOA yakaedza kubata vekubazi rezvevashandi asi vakaramba kupindura mibvunzo yedu. Asi pane hapo komisheni yehurumende inobatsira kuedza kuyananisa vashandi nevashandirwi inonzi Conciliation Mediation Arbitration Commission iri pasi pebazi rezvevashandi. Komisheni iyi inoti yave kuedza kugadzirisa kunetsana kwevashandi nevashandirwi kuburikidza nemisangano yairi kuita. Nyaya iyi yatumirwa naNokukaya Musi weVOA ari kuEswatini, mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA Studio 7, Washington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. South Africa inoti iri kuenderera mberi nekutsvaga vanhu vangadai vakapona kana kuti mitumbi yevakafa mushure mekunge mumwe mudhuri wawondomoka nemusi wemuvhuro. Mutumbi mumwe chete waburitswa nhasi zvawedzera uwandu hwevanhu vafa kusvika pavasere paine vamwe vashandi makumi mana nevana vasati vazikanwa kuti varipi. Pane maonero akasiyana-siyana zvitevera mashoko ekuti chimwe chikwata chebato reCitizens Coalition for Change chinotungamirirwa namuzvinafundo Welshman Ncube chine urongwa hwekutanga hurukuro dzekuumba hurumende yemubatanidzwa nebato riri kutonga reZANU-PF. Vamwe vari kuti izvi zvinogona kubatsira asi vamwe vachiti kutungana kwembudzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reNationalists Alliance Party uye vaive nhengo yePoland vaDivine Mambi Hove pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavaza. Atanga nekubvunza pamavaza kuti urongwa uhu kana huri wechokwadi hwakakosha zvakadii.
Chekutanga ndechekuti hurumende yeZimbabwe inotedzera mutemo kana yatingati yeconstitution. Saka havakwanise kusandura mazuva kana gore resarudzo nekuda kwenhaurirano. Nhaurirano haingoitwa nebato rimwe chete, Zimbabwe nemapato akawanda. Ehe, hatisi kuramba kuti pangava nekukurukurirana kuri kuitika pakati peTCC neZANU PF. Asi tikataura kuti hurukuro idzi dzine result yekuti kusaita maelections, tinenge takasika kudya sadza risati rabikwa kana kuti takasika kuyambuka tisati tasvika pazambuko. Vanoda kuti tikurukure sebato reZANU PF vagara rine maoko akatambanudzwa kuti vanhu vauya havo tigare pasi tikurukurirane. Hazvirambidzwi, hazvina kuipa kuita hurumende yemubatanidzwa, asi pari zvino hapana chakabvumiranwa. ZANU PF haisati yakomita kana pane anything chabvumiranwa. Ariko mutauriri weZANU PF vamutsangwa vanouya kuzokuudzai, hakuna chati chataurwa. Kana tisina kutaurwa hachiko.
Bahove, munoti nemashoko iwaya ari kutaurwa nekuti hapana hutsi hungaitike pasina moto?
Zvekuti tanga nguva pane kukuru kudzana kuri kuitwa hanenge hazvirambi. Asi zvinenge zvakakosha kuti tinzwisise kuti zvabva nekupi, nekuti muri kutotanga nekutaridza kuti kutsanangura kuti CP yacho zvichibva mukuti tinava kuziva kuti dzakawanda. Saka zvinowanzoitika ndezvekuti kana pava nekusawirirana nekupokana-pokana nekubvarurana-bvarurana kunoita mapato especially ari muopposition, vamwe vanhu zvine kunotsvaga dzvene kune bato riri kutonga kana kuti ruling party. Saka hazvinandishamisi kuti kune vamwe vava kuenda kuda kunotsvaga kunzwisana kana kunotsvaga moto. Chikonzero chisiri chekuda kunyanya kuadresa zviri kuitika munyika kana kuti madambudziko avari kusangana navo ivo as political party, asi inenge yangovashayisana yekuti vari kuda kutsvaga kuti vaoneke kunge seivo vakarongeka kutsuura refaction nebato ravo reTCC. Saka hazvinandishamisi, asi sekuziva kwangu ini mumashandiro wakakaita nemutangano weZANU PF kuti vangazosvika papozishon yekuti vava kuita government of national union.
Dr. Mavaza, manzwa zvataurwa navahove.
Kutaurirana kunogona kuitika, kunogona kunge kune ari kugogodza sasa reZANU PF kuti tizarure tigokurukura naye. Izvi zvinogona kuitika nevakuru vari kumusoro, asi hazvireve kuti kwava nechirangano chavako chekumisa sarudzo mugore ra2028. Saka iko zvino vari kutaura vangu paparika havo, nekuti kana chisati chataurwa hachisati chaviko.
Vahove, imi mamuri muPoland pamwe chete nebato reZANU PF, nemaziviro enyu nekushanda kwamakaita neZANU PF, mungaona zviri zvinhu zvekuti zviri nyore here kuti ingangoti paakumbwa hurumende yemubatanidzwa?
Semaziviro andinoita nekushanda kwandakaita nebato reZANU PF, handifunge kuti zvingasvika pachinhano chakadaro, nekuti ZANU PF inongofamba nebhara rekuti iyo inoti ndisu takahwina sarudzo. Saka iyoyo kwavari imandeti yavanokoshesa kuti takanzii vanhu vatipinganire. Saka vanozouya vachifunga kuti vanokwanisa kuti vawane chavuviri inteme pawa sharing neZANU PF, sekuona kwangu kuredza mugaba risina huye, handifunge kuti ringasvika tizade kusini. Chinhuzve chinondipa simba rekuti nditauri ndakadaro ndechekuziva kuti mukatarisa ivo ZANU PF nevacho vari kunzi vari kuda kuita national government of national unity, political strength dzavo dzakasiyana.
Dr. Mavaza, tichitarisawo matambudziko ari munyika, haakodzere here kuti pange pachiumbwa hurumende yemubatanidzwa?
Zimbabwe haina matambudziko atingati political problems. Pangava nematambudziko anenge ari mubato rimwe chete kana mairi epolitical problem ine political party, haizungunutse nyika yose.
Hove, vamwe vari kuchema kuti mubatanidzwa wakaita sewePoland mubatanidzwa usina chikuru chaunobatsira kuvana veZimbabwe. Munoti
chokwadi nekuti vanhu vanenge vane tarisiro rekuti kana vanhu vagara pasi kuti vaonesane, panofanira kubuda chinotaridza on the ground kuti haiwa kune vanhu vari kugara pasi vachitaura. Zvino dambudziko rinobva pakuti kana vanhu vagara pasi vachitaurirana zvinhu zvekuita, panofanirwa kuva nesandiko kunotandira on the ground. Saka kana pakashaikwa shandiko yakaita saizvozvo, vanhu vanorudza hope nefaith, nekuti vanenge vachiti muri kunotandisa nguva muri kumusoro.
Aho vangaura Divine Mambi, hove vebato rinopikisa Renationalist Alliance Party. Manzwawo zvakare kuna Dr. Masimba Mavaza vari kuBritain vanorerekera kuZanu PF muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, toenda kuna Tanonoka Wande achitipa nezvetsvakurudzo yakaitwa nePew Research pavavhoti vemuAmerica vanobva kuAsia.
Sangano rinoongorora mamiriro nepfungwa dzevanhu rePew Research Center rinoti mumakwikwi esarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica pakati pavaJoe Biden navaDonald Trump muchange mune vavhoti vemuAmerica vakabva kuAsia vawedzera uwandu nemamiriyoni maviri kubva pavaive makore mana apfuura. Mutori wenhau weVOA Scott Stearns anoti panyaya pamusoro pekuti vanogadzira mitemo vari kuwana sei mavhoti. Zvizvarwa zveAmerica zvakabva kuAsia zvinokwanisa kuvhota zvinonzi nePew Research Center ndizvo zviri kuwanda nekukasika muAmerica, asi hazvina mafungiro akafanana mune zvematongero enyika. Amai Christine Chen, mukuru wesangano risina divi rine kwarakarerekera reAsia Pacific Island American Vote, vanoti
typically Indians and Japanese Americans.
Zvizvarwa zveAmerica zvakabva kuIndia neJapan zvizhinji zvinotsigira bato remaDemocrats. Ukuwo zvizvarwa zveAmerica zvakabva kuVietnam zvichitsigira bato remaRepublican. Pari zvino zvizvarwa zveAmerica zvakabva kuChina zvave pakati nepakati zvisina divi razvakarerekera kana kuti independent. Izvi zvinoratidza kuti mapato emaDemocrat nemaRepublican haasi kutaura nevanhu ava zvakakwana mukutsvaka kwavo rutsigiro kubva kwavari, achivaudza pamusoro pezvinangwa zvavo.
Amai Michelle Steele, avo vakazvarirwa kuSouth Korea asi vakakurira kuJapan, ndivo vanomirira nzvimbo yeOrange County mudunhu reCalifornia, inova nzvimbo ine vavhoti vakabva kuVietnam vakawanda kupfuura dzimwe nzvimbo dzose muAmerica. Vanoti,
you just go out there each community and you reach out.
Unotoenda munzvimbo idzi uchiedza kutaura nevanhu nenzira dzakasiyana siyana. Ndine madrezi mashanu anopfekwa nevanhu vekuVietnam andinopfeka pandinoenda munzvimbo yavanogara. Pandinoenda kunzvimbo yakawanda vanhu vanobva kuPhilippines ndinopfeka sari.
Amai Steele vanoti ivo nevatsigiri vavo vakashanyira dzimba dzinopfuura zviuruzana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 190,000 pavaitsvaka rutsigiro makore maviri apfuura, vachiti
that's the way you reach out to Asian American communities. It's all same.
Ndiyo nzira yekushanda nayo munzvimbo dzinogara vanhu verudzi urwu. Unoziva chii? Mudunhu mangu tinotaura mitauro minomwe yakasiyana siyana, asi yese inoreva chinhu chimwe chete.
Nzira yokutsvaka rutsigiro uchigugudza pamusuo ndiyo nzira inoshanda muvanhu vane midzi yavo kuAsia. Musarudzo dzemuna 2020 zvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% zvakavhota zvichishandisa mavhoti ekutumira uye zvakakurumidza kuvhota zuva rekuvhota risati rasvika. Amai Christine Chen vanoti,
it's because
kana uine magwaro ekuvhota uchishandisa post office unokwanisa kugara pasi nemhuri yako neshamwari dzako mugokurukura pamusoro pevanhu vari kukwikwidza, ukuwo uchiwana rubetsero.
Amai Grace Meng vebato remaDemocrats uye vanomirira nzvimbo yeQueens muguta reNew York vanoti kukosheswa nevebato remaRepublicans kunoitwa vavhoti verudzi rwechiAsian kunovashusha zvikuru, vachiti
well, I think there's been an increased sense of urgency lately because
kunyange tichifunga kuti pave nekuwedzera kwemashandiro nekuti taona vebato reRepublican vamwe vavo vari kukukidza vachiita izvozvo zvekushandisa mitauro yakawanda kutsvaga rutsigiro. Saka tangati chiti kuatunga miri vetu vebato re Democratic Party. Nera kukwikwidza. Hona iyo hatingarambe takangomira.
Tinotenda nyaya iyo yatumirwa na Scott Stearns weVOA mukaverengerwa na Tanonoka Wande. Tashika kumagumo ichirongwa chedu cha nasi ini ndini Blessing Zulu ndokusi ya mina Chris Gande munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uBlessing Zulu obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani Zulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-9 kwekwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa asevume ukuba mpela babopha indodana kankosikazi Monica Mtswangwa lomkake uChris uNeville Sunungurai Mtswangwa phezu kodaba lokuthenga ethengisa imali emkambo wensitha. Inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ihambisa udaba lokudilizwa kwelitshe lesikhumbuzo sababulawa ngesikhathi seGugurawundi eBhalakwe eselidilizwe kathathu.
Ilitshe leli ngelesine lidilizwa okumangala ngokwesithathu esikwenzileyo. Ekumangaleni kwethokwesibili akukabi nomuntu owabanjwayo.
Inhlanganiso yeWorld Bank ithi intengo yokudla eZimbabwe ikhwele ngesilinganiso sokungamachumi amane lasithupha ekhulwini, i-46% isuka kusilinganiso sokungamachumi amathathu lasikhombisa ekhulwini, i-37% kumaviki amabili adluleyo.
Into eqakathekileyo yikuthi ukudla kungasilele elizweni. Ukuze kungasilele ukudla elizweni, ezomnotho kumele zisebenze ngendlela efaneleyo. Kumele i-agriculture, amasimu ethu avune ngendlela efaneleyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asevume ukuba mpela babopha indodana kamphathintambo wezendaba zebasifazana unkosikazi Monica Mtswangwa lomkakhe oyisikhulumeli sabalwa impilo enkululeko umnumzana Chris Mtswangwa uNeville Sunungurai Mtswangwa phezu kodaba lokuthenga ethengisa imali emkambo wensitha. Embikweni owethulwe ngamapholisa othi uMtswangwa oleminyaka yokuzalwa engu-44 ubotshwe ndawonye labanye bakhe u-Elias Majajini loSimbarashe Tichingana. Kulomlayezo kamakhalekhukhwini osebulenjini ozwakala njengelizwi likankosikazi Mtswangwa othi yena indodana yakhe kayilacala njalo ukumbopha yikumhlukuluza nje kuphela kwezombusazwe. Imizamo yokukhuluma laye yehlule, kodwa amapholisa athi ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba kusasa.
The Voice of America, VOA.
inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBhethu likaZulu isimangale emapholiseni emaphisa phezu kokudilizwa njalo kwelitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazo yogugurawundi. Leli litshe lidilizwe kunsukwana esanda kwedlula. Akusiko kwakuqala ukuthi lidilizwe leli litshe. UNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ilitshe leli ngelesine lidilizwa okumangala ngokwesithathu esikwenzileyo. Ekumangaleni kwethokwesibili akukabi lomuntu owabanjwayo ngelesine eBhalakwe. Kodwa saphinda safaka amanye amabili enkabazwe esilobela lawo wadilizwa. So singathi sokudilizwe amatshe angusikisi.
Amapholisa atheni ngalolu daba?
Amapholisa asibuzile ukubana sicabangela bani, sabatshela ukubana sicabangela ama-CIO. Yiwe sicabanga ukuthi angabe edilizile leyo nto ngezizathu zokubana yibo isikhathi sonke odabe lokhu bezama ukuyenqabela ukubana sakhe lelo litshe. So bathe bona bazahambisa ukumangala kwethu eKezi ngoba bayisaposti yeKezi then ikho sizathola khona iCR number.
Izakhamizi ke zona zithini njalo engaba ekhona na obonileyo ukuthi ngubani oyenze lokho?
Zimangele zidanile kodwa kakusazethusi izakhamizi hayi kazimbonanga umuntu wadilizayo kodwa yizo ezasifonelayo zisitshela ukubana sokulomonakalo satshelwa izakhamizi ezikuyona lona umango.
Kuyini okungaba kusetshenzisiwe ekudilizeni ilitsheleli ngoba siyibone lihlakaziwe sokuyiziqephuqephu?
Eqinisweni kangikwazi ukuthi bangabe besebenziseni kodwa engikubonileyo yokuthi engxenye bangabe babophela emoteni bahudula ngoba ezinye insimbi ziqamukile zisele khonapha. Ngicabanga ukuthi kungabe basebenzisa imota ukuthi bekwatule leyani into.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iBhethu likaZulu obexoxa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali eyeWorld Bank ithi eZimbabwe liqhubeka likhokhela emhlabeni jikelele kuluhlu lwamazwe alentengo yokudla ephezulu. Umbiko wethulwe yiWorld Bank kuleviki uveza ukuba intengo yokudla eZimbabwe isikhwele ngesilinganiso sokungamachumi amane lasithupha ekhulwini i-46%. Inani leli likhwele lisuka kusilinganiso sokungamachumi amathathu lasikhombisa ekhulwini i-37% eyakhutshwa kumaviki amabili adluleyo. Kuluhlu lolu, iZimbabwe ilandelwa yi-Argentina elentengo yokudla ekhwela ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20%. Lokhu kuza kulandela umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa wokuthi ilizwe lidinga usizo lwamadola eMelika angamabhiliyoni amabili leyokudla njalo uhulumende ekhuphe umbiko kuyonale iviki esithi isivuno salonyaka sihle ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasikhombisa ekhulwini i-77% nxa kuqathaniswa lesanyaka enye. Ukuhlaziya lolu daba uTabo kaNcube weStudio 7 uxoxa lomnumzana efidlela Ncube ingcwethi yezenotho njalo ekhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association.
Yebo, siyakubona izinto ziyakhwela siyaphezulu ezidliwayo. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba kubanga indlala, kubanga ubuhlungu ebantwini. Izikolo zivuliwe kunje, abantwana bahamba bengadlanga, abantu batshona bengadlanga ngenxa yokuthi ukudla kakusathengeki. Ukudla intengo yakho oyithola ikuleli zinga kuliviki elilandelayo isisukile sekwenye indawo kunyanga elandelayo. Akumanga nje ndawonye ukudla intengo yakho iyakhwela njalo nje. Ngakho ke iripotile World Bank liqiniswa kakhulu kakhulu ukudla kuyadulela izweni kuyakhwela njalo nje kuso sonke isikhathi.
Kungaba kuyini okubangela ukuthi intengo le iqhubekele phambili iqansa njalo imali entsha eyamaziki ingaphathisa na kulolu duku?
Lanxa zizinenge izinto ezibanga ukuthi intengo yokudla ikhwele endaweni ezihlukahlukeneyo emhlabeni, okubalelwa khona ukuthi uthole ukuthi ukudla lapho kusuka khona akusasuki ngendlela efaneleyo ngesizathu sempi kumbe inye i-natural disaster. EZimbabwe into eyiyo ebanga kakhulu ukuthi ukudla kukhwele, intengo yokudla ikhwele, ikuthi imali yeZimbabwe kayithengi ngendlela efaneleyo, kanti ukudla kuyasilela ngokuba ezomnotho zingasebenzi ngendlela efaneleyo, asivuni ngendlela efaneleyo, i-industry yethu ayisebenzi ngendlela efaneleyo, kubangela ukusilela kokudla bese sikuthenga ngaphandle kwelizwe ukudla lokhena kube sekukhwela kanjalo. Kanti ke njalo sibona njalo nje amafitri ezimoto ekhwela, sibona i-electricity ekhwela, lakho khona lokho kuyancedisa ukuthi intengo yokudla ikhwele siya phezulu. Ukuthi izigi izanceda kumbe sozincede kusesemasinyane, abaningi vele abakayithinta abakayibambi, kodwa yona yodwa isoze incede nxa ingancediswanga ngezinye izinto, kodwa nxa ingaba lamandla igcina amandla iwalondoloze ingancedisa ukuvimbela ukuthi ukudla kukhwele ngendlela esibona kusenzeka ngayo. Into eqakathekileyo ukuthi ukudla kungasilele elizweni, ukuze kungasilele ukudla elizweni ezomnotho kumele sisebenze ngendlela efaneleyo. Kumele i-agriculture amasimu ethu avune ngendlela efaneleyo, sibe lokudla okulutshwana esikuthola ngaphandle kwamazwe. Kwakhathesi kuyasilela ukudla, kufanelanga kusilele. Okwesibili, kumele imali yethu ibe lamandla iqine ngendlela efaneleyo. Okwesithathu, kumele sibone ukuthi lokho okunye okudingakala ukuze sibe lokudla okunjengo-electricity, amafutha ezimoto akakhweli ngendlela ebangukuthi ukudla lakho kugcine kukhwela. Zonke zona lezo zinto zizadingeka ukuthi zibe khona. Industry yethu kayivuke iphile izancedisa, imali yethu iqine kuzancedisa, kanti ke lezi zinto ezifuqa intengo siya phezulu zingabi ngendlela ezingakhona.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezenotho njalo ekhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi, i-National Consumer Rights Association. Kulandela umbiko webandla le-Citizens Coalition for Change elisekela ozithi nobhala jikelele walo umnumzana Sengezo Chabangu ukuthi balungiselela inkulumo zokubumba uhulumende womanyano lebandla lezanu PF, sokuqhamuke imbono ehlukeneyo, abanye besithi leli nyathelo alisoze lisebenze, kodwa abanye besithi uhulumende bomanyano abedluleyo baletha inguquko elizweni. Umnumzana Chabangu utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi ngempela bayazilungiselela lezi nkulumo lanxa unobhala jikelele webandla lezanu PF umnumzana Obethi Mpofu esithi kabazi lutho ngalolu daba, kodwa baza kwamukela ingqengubani ofuna ukuxoxisana labo. Ukucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi Siyaphambili Moyo wake waphatheka kunkulumo zokuxwayisa abezombusazwe endawonye lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, owayengumgcini sihlalo ogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa, onguye osungula lingxoxo.
Ungazama nje eZimbabwe ukuthi ukhulume ngenye indlela nge-opposition kuqala labo ababalandelayo. Ngiyabantu elifundiswa kwabulawa yaseHarare, ngithe ma ngiyireyiza le ndawo avele yahlaba indaba enzima kakhulu ukuthi i-opposition ikhona. I-opposition ikhona yebo, but 6 times the same opposition, although yayitshintsha amagama, ilokhu idliwa izanu, kodwa bayilandela abantu. Uthi ungathi wena akuvuswe liyanentsha baze bethi ulethelathi wena, awubona ukuthi laba yibaqakathekileyo. Ma ubabuza ukuthi kanti ma beqakathekile njengoba sebedluze 6 times masihlanisa sibuyela back la kuthiwa ngirayi, sithi kwenziwani ngabo? Bakholisa bazothela ilanga abantu be-opposition. Kule side leyi bekubonayo khonokho eyabochabango isikalileke yona manje kube iskima izama ukuthi la izenze ibe relevant. Uhlupho nje ngama-politician abawenza umbangazi ukuthi bagcina sebekhohlwa sebezendlela kubona, kodwa ngalesi sikhathi ngathi amafithane ama opposition akabi le direction oyindlela ekhanya ukuthi bafuna ukwenza and njengoba ngithilo laba abanye bavela kashana kulokhu besenza something kodwa kungelanto etshintshayo.
Mfundisi Moyo, simzwile lapho umnumzana Ndlovu uthinte umnumzana Chabango, sixoxe laye kulo msakazo esithi sebefuna ukuthi bekhulumisane lebandla lezani PF kubunjwe uhulumende womanyano. Uboni kani lokho kungasebenza yini? Sikhangela ukuthi labo bangelinye icela, isikho ukuthi babambene njenge-CCC.
Ya, sisakuzwa laloba nje kuseyiruma, kodwa sisakuzwa kusesengamahemuhemu. Sazi ukuthi into ezaphumelela yini, kumbe kuphuma kuye, kumbe kuphuma kibo bonke sebexoxisene. Kodwa thina njengezamabandla esivele sihlala sikukhuthaza ukuthi ngani abantu bonke nje eZimbabwe jikelele badingana, sifike esigabeni sokuthi we find one another nxa sifuna ukuthi siphumelele kwezopolitiki ezigcina ziaffecta le economy. Akula muntu ongakwenza eyedwa, sifisa nje ukuthi ngani abantu bonke nje bayabambana. Kodwa lanxa kuyikubambana ibe yiliyana very inclusive ekhangela umuntu wonke, kungabi lehlekana kuphela, ngoba lokhu kungagcina kubangela ukuthi engxenye kugcine kusiba lokuxabana okuqhubekela phambili. Sifisa nje ukuthi ngani abantu bayabambana genuinely okugoqela wonke umuntu, ngoba vele leli lizwe alingeke lakhiwe umuntu oyi-one, kodwa abantu bonke bangabambana okugenuine. Yikho esihlala sokukhulekela lesokukhuthazana.
Mnumzana Ndlovu, ubona ingani uhulumende womanyano engasebenza kathesi?
Okuqakathekileyo vele elizweni nakuzo zonke izindawo ikuthi abantu bathole ukudla, bathole lamathuba okuthi bazithuthukise. So ama-politicians e-Africa nama-politicians eZimbabwe, umuntu maye afuna ukuthi acace, avele ale andlela kuba selfish. So into eyodwa nje engasiza abantu politics, because i-politics yeZimbabwe isiza kakhulu ama-politicians. Kodwa i-politics engasiza abantu yiyo leyo ukuthi ama-politicians la abanjwa kotshaniswe ngomsila, adonse esiya phambili wonke, and khonokho kuza in the form of i-government of national unity. So ingasebenza. Umbuzo enginayo ukuthi bazoyivuma yini bangayimanipulate ukuthi basebenzele bona, ngoba ngama-politicians eZimbabwe avele ayibeke phansi leyo ndaba yokuthi bazicabangele bona ukuthi singayenza. So sizatholani umuntu ukuthi bamcabange? Uprofessor Jonathan wabade kukhuluma kwenye ilokhu iplatform wathi yena eZimbabwe 75%, you know, I mean scientists and researchers bazokunikeza inhamba, wathi 75% of abantu beZimbabwe are not catered kuma-manifesto ama-politicians. Uma wabala deeply uzathola ukuthi abakho. So bakethe ukuze bathole nje okuncane okuyizikucubuki kungayenziwa i-national unit, kuba lokuthulanyana la bese begijima balungisele abantu abo izinto, bagijime balime, bagijime bathole lokudla lokhuya. Kodwa ayisiyo i-ideal politics leyo, asikabiyazi iliyana ngiyokukompromisa, and ifanele ukuthi bekhona makunje, ngoba iyi-opposite yale abathi ukuthela ithebethebe abathi ngeshiwo naye kubira jeje, which eyo vele selfish kakhulu, ngoba maye thela khona phana ithebethebe yenula bangana aba-overseas abamsizayo ukuthi athole ukudla kwakhe nabantu abakhe. Kodwa laba bathelela ithebethebe luntu lololo luyilokhuntu olosuka lisingajayiva kumarali ligoka ama-t-shirt amahara lokuzeni yabo kuphela abayitholayo from i-politics lokulandela ama-politicians. Yebo, ingasebenza kancane noma nje ayisiyo e-US idingayo mase sithi sajula mpela sifuna ukulungisayo.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi yecubungula izombusazwe owayengumgcini sihlalo wogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda e-South Africa, obexoxa endawonye lomnumzana lo mfundisi Siyaphambili Moyo, owake waphatheka kunkulumo zokuxwayisa abezombusazwe bebelo. Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kuhlandla lethu lendaba eziphathelane lenkohlakalo kuzwekazi le-Afrika lamuhla sise Eswatini. Abesifazane abangena kunkulungwane lenkulungwane abasebenza kugatsha olukhiqiza amalembu kweleSwatini basebenzela esimeni esidabukisayo. Omunye wabo ngunkosazana Nelisiwe Dlamini, yena ongelamyeni njalo oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amathathu, 28 years. Basebenzela endaweni ezingahlanzekanga njalo bedonsa amahola amade kodwa beholiswa imali ephansi njalo bebandlululwa lokuxotshwa mahlayana emsebenzini. Izisebenzi lezi zithi ukusilela kwemithetho efaneleyo kanye lenkohlakalo kwenza amankampani abagqilaze. Okunengi asikuzweni kungxoxo esithunye kundaba esithunyelwe ngumusi nokukhanya musi kodwa ihumutshwe nguntungameli Nkomo weStudio 7.
Ixuku labesifazana abasebenza kunkampani yamalembu eNew Life Garments limi phandle kwalifekithali eMatsapha. Babambe incwadi zokuxotshwa umsebenzi ngokudana okukhulu. Bathi bafuna ukukhuluma lomqhatshi wabo. Unelisiwe Dlamini ngomunye wabantu laba.
Ayikho inkampani le ngcono njengale nkampani le.
We are fed up with
it.
We are human beings.
Asishilithe make lo.
We deserve to be paid fairly. What kind of an employer is not respected? We work in the most hazardous conditions for long hours. Can you believe that we have to fetch water in a bucket when we use the bathroom? Not only do we dispose of everything in the bathroom in one bucket, we work hard.
Amalembu athengiswa ngele eSwatini kwamanye amazwe afana leSouth Africa, iMelika leBhilithane ngomnyaka abiza izigidi ezingamachumi amabili i-$20 million. Kodwa ngaphandle kokucwebezela esikubonayo kwezokuceca, sokuvela iqiniso elidanisayo lezisebenzi ezithunga izigqoko ezithi zisebenza endaweni ezingaphephanga futhi ezingahlanzekanga, zihola imali ephansi kwaleyo ephoqwa ngumthetho, njalo zisebenze okwamahola aphezu kwalitshumi lambili ngelanga i-12 hours ngaphandle kwempatalo engeziweyo i-overtime. Owesifazana onakekela abantwabakhe abathathu eyedwa ngaphandle komyeni uPhindile Dlamini usebenzele inkampani ye-Fashion International okweminyaka engamashumi phose amabili 19 years. Uthi okwesikhathi eside iholo lakhe lidlalela ndawonye khona athi kwenza impilo yakhe ibe nzima.
Sikulwile loko iminyaka njengoba ngisho nje ngithi
we have raised concerns over the years on the issue of maholo F. It has not helped us in any way. Instead, we have many personal challenges. We can't put our children through school. What we can is not enough to put our children even through high school or even through college and university. We only wait to be able to pay imali lokhanda ukuthi ayisapheleni noma ayisakhona umntwana ukuthi imfikise to the high school noma ayiqede high school akasakhona ukuthi angaya kuma college nakuma university.
Izisebenzi zogatsha lwamalembu sezike zakhalala umsebenzi zatshengisela emigwaqweni eminyakeni embalwa edluleyo. Ngo-2019 zikhala le umsebenzi phose okwenyanga zifuna ukukhwezelwa iholo lokuthi zisebenze endaweni ezilungileyo. Ngo-2021 zakhala njalo umsebenzi futhi zikhonona ngokuhlukuluzwa lokubandlululwa emsebenzini. Ukukhalala umsebenzi lokho kuveze ukuzimisela kwezisebenzi lezi ukulwela amalungelo azo. Lanqanje abaqhathi bezethusela futhi bezihlukuluza kodwa ababodwa kulumzabalazo. Inhlanganiso ezimela izisebenzi lazo zidlala indima enkulu. Umnumzana Wanda Mkhonza ngonobhala jikelele wenhlanganiso ye-Amalgamated Trade Union of Swaziland i-ATUSWA yona emela izisebenzi zamankampani akhiqiza amalembu ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-22,000 kanye lezamanye amafekithali. Umkhonza uthi,
we need a fair ground.
Sifuna amalungelo esebenza ahlonitshwe futhi abantu bevunyelwa ukukhalala umsebenzi bedinga iholo eliphezulu. Ngakho sikhuthaza ukuthi kukhethwe iqula elibhekane lokuxoxisana lezisebenzi kugatsha lukahulumende olubona ngendaba zezisebenzi. Labo abakhona abasekela uhulumende bayehluleka ukusimela njengezisebenzi. Asakheni inkundla ezahlanganisa izisebenzi, abaqhatshi kanye lohulumende onguye omele abone ukuthi imithetho iyalandelwa ukuze amalungelo ezisebenzi alondolozwe ngokugcweleyo.
Iziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngendaba zezisebenzi zalile ukukhuluma ngalolu daba. Lanxa kunjalo, ugatsha lukahulumende olungumlamlankunzi phakathi kwabaqhatshi lohulumende olwe Conciliation Mediation Arbitration Commission ludlala indima enkulu nxa kulokuxabana phakathi kwezisebenzi labaqhatshi kanye lokubona ukuthi imithetho evikela izisebenzi iyalandelwa. Lolu daba lulotshwe intatheli zindaba ye-Voice of America uNokukhanya Musi esematsapha eSwatini lwahumutshwa yimi uNtungamile Nkomo we-VOA Studio 7.
Kweziphathelane leMelika. Kukhetho lokudinga umongameli welemelika phakathi kukamongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump kuzavota abadabuka kuzwekazi le-Asia abayizigidi ezimbili kulalabo amavota kukhetho lwenziwa kwiminyaka emine esanda kwedlula. Kutsho uphenyo lwe-Pew Research Center. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stains ulobe udaba olwethulwa yimi uChris Gande oluveza ukuba abadabuka kwele Asia baqhuba njani umkhankaso wokhetho. Abadabuka kwele Asia behlala kwele Melika yibo abalenani elikhuphuka ngesiqubu kuveza ucwaningo lwe Pew Research Institute oluthi kodwa kabavoti ngendlela efanayo. Unkosikazi Christine Chen ngumqondisi wenhlanganiso yezizalwane zezwekazi le Asia engasekeli hlangothi Asian Pacific Islander American Vote usipha umbono wakhe.
So typically, typically Indians and Japanese Americans.
Njengenhlala yenza abadabuka kwele India la kwele Japan yibo abasekela ibandla lama Democrats ngobuningi, ukuthi abe Vietnam basekela abe bandla lama Republican. Okwakhathesi abadabuka kwele China sebegoqoke bazimela ngemva kokutshengisa usekelo kuma Democrats. Lokho kutsho ukuthi amabandla ezombusazwe awangeni ebantwini bebatshela ngenhlelo zabo.
What their campaign actually stands for.
Unkosikazi Michelle Steele udabuka kwele South Korea kodwa wakhulela kwele Japan. Ulilunga ledale leCongress emele ibandla lama Republicans esigabeni seCalifornia edolobheni leOrange County. Kesizwe imbono yakhe.
It just go out there.
Iyahamba nje emphakathini ukukhulumisana lozulu ngendlela ezehlukeneyo. Njengokuthi kwabadabuka kwele Vietnam ngathenga izigqoko zabo ezinhlanu ngazigqoka. Nxa ngiya kwabe Philippines ngigqoka impahla zabo ezohlobo lwesari.
You are one of them.
Ustil uthi yena labanye bakhe baqoqoda emizini efika inkulungwane phose ezingamakhulu amabili kuminyaka emibili edluleyo bedinga amavoti.
That's the way.
Iyo indlela yokufinyelela abadabuka kuzwekazi le-Asia. Kuyafana, uyazi. Esiqintini sami, sonke sikhuluma indimi ezehlukeneyo.
Umkhankaso wokungena ezindlini uqakathekile kwabadabuka kuzwekazi le-Asia. Iningi labo abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini bavota ngeposo ngomnyaka ka-2020 kutsho uChen.
It's because when you have a mail-in ballot, you can sit.
Iyo indlela yokufinyelela abadabuka kuzwekazi le-Asia. Kuyafana, uyazi. Esiqintini sami, sonke sikhuluma indimi ezehlukeneyo.
Not be under pressure to be able to figure out who you're going to vote for.
Unkosikazi Grace Meng, lilunga ledale leCongress engowebandla lama-Democrats, omela isiqinti seQueens esigabeni seNew York.
Well, I think there's been an increased sense of urgency.
Ngisho ukuthi nxa uvota ngiphoso, ungahlala etafuleni lakho emkulwini, uxoxe lomndeni labangani ngabancintisayo, wenelise ukuhumutshelwa indimi, wenelise ukuba kwazi ukuthi uzavotela bani.
The other side is catching on and we need to make sure that we're doing that outreach.
Unkosikazi Sandra Choi, umqondisi wenhlanganiso ye Mincom Center for Community Action. Ngesizwe imbono yakhe.
Mayuyu, isikhathi sesiphelile. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa isikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.